Alleluia. Di nuovo qua sei mosse, musica, raggio di Gesù Cristo, amen. Alleluia. La casa è qua e si sa, vuoi che dai un apo, 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 vuoi Eu não vou dar a bolha. Wakatipa mukana wakanaka. Haleluya. Pano mozoziwa itsika yedu yokubalidza shoko rakanaka. Haleluya. Yotsika yedu haibalidza shoko rakaipa. Shoko rakanaka. Nyangwe ikasiya uchichema mukana, shoko rakanaka.
Nyangwe ikasiya uchifara mukana. Shoko rakanaka. So tinobarira shoko rakanaka.
Hallelujah. Hallelujah. Dinaro shoko rakanaka. Dinaro zuva ranhasi. Tinotenda kuti Mwari vachatibatsira kuti tigone kutsanangura. Dinaro shoko rakanaka. Asi nyaya hombe yanga ichishumirwa mukati mangu. Kwemasvodo akati kuti akura inhau yokusashaduma kwamwari vatinonamata. Haleluya. Amen. Inhau yokusashaduka kwajesu kati moupenyu wako. Inhau yokusashaduka pamweya mutsvene kati moupenyu wako. Kungoti sakonfyuza vanhu. Togona kupa musoro wenyaya mumwe chete asingatizivei kuti vatatu chinhu chimwe chete. Haleluya. Mwari vatatu mumwe chete. Vazivana vanhu vaudzana kuti Jesu ndimwari vamwe vanokanganisika. Ndava kuti mweya mutsvene ndimwari vamwe vanoita kuti mweya wamwari ndimwari. Pana Mwari Baba, Mwari Mwanakomana na Mwari Mweya Mutsvene. Vose vari vatatu vane umwari hwakafanana. Haleluya. Zviri kuna Mwari Baba ndozviri kuna Mwari Mwanakomana, ndozviri kuna Mwari Mweya Mutsvene. So kungopa musoro wenyaya, regai nekuti ndi unchanging Christ. Jesu asingashanduki, ndi unchanging Christ. Kungopa musoro wenyaya, kuitira kuti tifambirane zvakanaka. Pane mumwe murume wandakanzwa tichibvisira kuti anga kutsanangura TV. Pane mumwe murume andakanzwa TV achitsanangurwa nezvake. Ndoda kuti muwane foundation yakanaka yekuda kutsanangura. Aizi bright zantano. Pane akangonzwa bright zantano. Akadzidza primary yake kumazoro, akandoita secondary yake kuchiwochi. Hanzi mukomana uyu aigona zvisingaiti. Ainzi bright zantano. Hanzi paorevho yake pachikoro paaidzidza akaita 8 maA pachikoro paaidzidza. Akaita ne 1B bright kale vaiona vaiona kucha yakanaka aita kuende village yacho achiti nezita ramba inalo iri bright okay mama zisangwa adoro neziso nezita ramba inalo rokuti bright hataitarisira kuti remangwana rake richange rakajeka asi mukufamba kwenguva akashanduka akachinja vanhu vachitarisira kwaari vachiti kana uyuyu bright tichawana dhokotera bright tichawana enjinia bright tichawana munhu mukuru zotenda vaitarisira purezidendi wenyika asi tarisiro dzevanhu dzakasvika padzakakanganisika hanzi akatanga achimboisa vanhu maeke achidzidzisa vanhu hanzi aigona ngomanaa achidzidzisa zvakakwa hakuna anoziva kuchii takapinda mamari asi tavakangozoona vakaona ashanduka ndozvirimuvaa munhu anoshanduka kune ava achigona anogona kushanduka kune ava aine unyanzvi huri mukati make anogona kushanduka bright aigona zvekugona chiyee akatanga kutenderera nzvimbo dzakawanda achiuraya vanhu vanokurudzira akauraya east 23 vanhu bright akaita 88 ashanduka nehwanib hama dzangu munhu anoshanduka haleluya ona kuti zvibate tisaviipa nemunhu nekuti munhu anoshanduka tisaisa tari wedu pamunhu nekuti munhu anoshanduka haleluya bright akamushanduka zvikakatamadza shamwari dzake zvikakatamadza vakawanda ainanoda vanoti masetiwekaa ndo vainanoda akauraya vakawanda ndakazonzwa imwe yakaitika kumaronzero akasuka mubhawa aine zita remunhu nagoda zviri ari kupi dhamupesi aine naye ndakati mwari ava vanotyisa vanogona kuitirawo nyasha nepano mwari vanotyisa pano mwari ndimwari vanotyisa ndosaka vasingashanduki mwari havashanduki kana kupfamba mwari havashanduki kumwana mwari havashanduki kumunhu vanoramba vari mwari vazere nerudo aasvika akadoyo vanotengesa angari pajuti achitengesa mubhawa kanzi anhu anirira yangu newe kanzi anhu asisori handigoni kubuda newe kuzindiri pajuti kuda hakombabata shamwari yavo achibvaita neshamwari yake shamwari yake yakanourawo nabhaiti akashanduka zvakatyisa vakawanda ndataurirei nyaya hama dzangu munhu anogona kushanduka zvisinei nokuti akamira sei vematumbu vaitavanzwa vatoshanduka vaipa nemari nematumbu vakuchengedzana nevanhu munhu vadikani anoshanduka haleluya paumwe chete asingashanduki haleluya jehovha mwari wedu havashanduki amen ndizve jesu kristu vadikani havashanduki mweya musweda havashanduki haleluya zvimwe zvose zvikashanduka haleluya regai tiende kuna Numbers 23 Numbers 23 Thank you, Lord Jesus.
Numbers 23. Today we read verse 19 and verse 20. Moja, Baba, chapter 23.
Numbers chapter 23, verse 19. Mwari hazi munu, anga veri neba. Kunyara wanaku wana wa munu, anga shanduki. Chaka saura, anga shiitikani. Chaka saura, anga shiitikani. Sarila, ndakarani wa kutitiro pafazi. Iye wakaro pafaza, ini andiko yuku shushangula.
Hebrews chapter 13, verse 8 and verse 9. Hebrews 13, verse 8 and verse 9.
Bible chapter 13, Papa 8. Jesus Christ, Mugaratakaro, Zuro, Nanasi, Nakusika Peri. Musatua wanyeti ziso ziwe nisika zikani. Nakuti shakana anga kutukolo usimishu ninyasha. Ureni kusimishu wanezo kujuga. Jisika kubasiri. Ureni kusimishu wanezo kujuga. Jisika kubasira la mafamba majini.
Hallelujah. Pano tamerenda. Shokura mari. Kuna Numbers chapter 23. Verse 19, verse 20. Shobora mari natanga kwa mari awazi munhu kuti vangaipa. Hallelujah. Mari yedu hama dzangu awazi munhu kuti vangaipa. Kana mwanakomana wa munhu kuti vangareva ipa. Hanzi zvavakataura havangazviiti here. Zvavakavimbisa awanga visa zikisele. Andi naka kamchira. Shoko rokuwa mafata. Nekutaro nakarwa mafata. Andi nakukona kushandura. Andi kuna Jakobo. Hakuna unanga. Hakuna kuka. Hallelujah. For there is no sorcery against Jacob. Nor any divination against Israel. It now must be said of Jacob and of Israel, oh, what the Lord has done. Bible inotsanangura pamusoro pevana vaIsraeri vasvika kumapani eMoabhu vachibva kuJupita vachienda kunyika yechipikira. Hazi mambo eMoabhu aibvi Balaki mambo eMoabhu akabatana nevakuru vemidhia midzeni na mide naisi wakakwita sii nukutamu wadaa nukutu ne report ya tina nukutamu kuita wawo kune kumendus tarisani wawune. Hallelujah. Adi wawari washida baya kilimota na mungu wakaita kuna nurai kone ile pamatata 22 Onewe, mwere kane 23 na 24. Mambo wanuka na mbura. Wachiti, kumia kwa waita. Wako wakuna za zose, za tina. Sisi waita mwote, itina za wanuswa. Wakasha, wako wakuna. Chikote, kuziva kuva vari naye uyu haashanduki kana akayumisa neshoko rake kuti angarabvisa angarabvikunura kubva muuranda achivaendesa kuti veitikiko vakakati shoko rezvekwadi vamoabhi vapatya vakavhunduka taizvidzisaneyo mambo vakatiizanakatibata hama dzavo nekekutikabatisisa nyaya dzeumambo izi pane humwe umambo huchavhunduka nokuda kei haleluya umambo hwakahwanesa muupenyu hwedu huchavhunduka umambo hwemoabhu pahwakaona vana vaisraeri vaamapani hago hwakavhunduka haleluya hago hwavhunduka Bharaki akaziva kuti hatigoni kukunda vana vaisraeri haleluya hatina kuti zibate nei zvakanaka umambo hwadhiabhorosi hunozviziva zvakakwana kuti haugoni kukunda mupeni ane umambo hwajesu haleluya Bharaki akaziva kuti hatisi kuzohwina nevamwari chikonzero wavai naye ndimwari wemasimba ose the only important goal haleluya vakazviziva kuti vavari naye the only present hope imwanira navo haasi kuzovasiya the only shared hope imwanira vanoziva zvose hapana takava zvakakoma kwaari vakazviziva kuti haashanduriwo akati noita sei nokuda kwerudzi akati regai tiende kuara kune murume atakahanza ikoko anoti bharaki uchiverenga nezva bharaki unogona kuti akavaiwe profita wamwari bharaki akasiri profita wamwari aiwa muuki haleluya asi kuna mwari hazvina basa kuinanga regai tikuudzeite vari wabva takakomborewa mwari anogoya kushandisa nanga kana vada kumushandisa kuti zvavanoda kuti zviitike zviitike mwari anogona kushandisa muroi chai kuti zvavanovada kuti zviitike zviitike only for the purpose of god god may use anyone haleluya havana basa muchii mwari anogona kutishandisa kuti chinangwa chavo chiitike
Come on.
nekuna Israeli unanga nekuuka zvitatu kwatiri chenya Jesu unanga nekuuka zvitatu.
Aleluya, amen.
Ziba, 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 ziba,
anakeli. Mwani wangama wasina kusaribu ukapu na Abraham. Ama zangwe kaini kutawenea hii. Kama wanume hile kachutura. Munguri ya baba Abraham. Maka hita mali ilo usikuwezi. Dote na mwana kusina wajifara. Wajituwa wajifu. Anga wajaya. Aisi. Anga wajaya. Jaya kasipa. Jaya kasipa.
Ora, mi sta a volte.
ekutaisa hunu amutora mujaya amuisa ipapo atora vana azviremesa mumwoyo pake zvikonzero chii naabrahamu mwari vangu vashanduki vakatendeka kuti vamuudze haleluya hama dzangu vakanditamira kuenda kwavamberi ibvusata yezeuraikazi vese havana tu bhaibhuri rinotarangura kuti faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen chinonzi substance hama dzangu ndo zvakabatwa naabrahama pana mwari vasingashakuri is the substance of things hoped for
Para Come on, let's get it, we'll get it.
mbozini jokwati banono nema moda hapi kukabutoka kusabutiso mwini wese ayo na moda chee ya isinda mba amai joko wengo te ora iti kumi hatu shmoo shanda na wana wubarana ameno mwani wada nizia ameno wita kapo zane zana abra ama ameno wita kapo ito zana abra asipena shika kukuti murume wa wano asango chawachi wanana ya wariwa warume wa wano amen warume wa wano wa kushanduka kushanduka zilezi kutu kushanduka tekeke asizivaya tikunyango murume wa wano mwari asanduka muna madewele wa wano kunyango asanduka mwari wa wano kusatu mashanduka muna kore tibi suro tibi nasi tibi na usina peri umpeno warume, mazimaya, ano kuna kushaka. Oh, kati, usi mamunezi. Usi mitira zese. Usi muudami ani. Usi muudami shiki. Nesu atadawa. Usi mpulisha kuzu. Usi mtaisa mazuku katra ufuzi. Nesu atadawa. Usi mazimaya na aita uzawa. Ano shaka. Pausina. Taka zemi nena mchikisa na kuna. Ano shaka mabu. Sababu ni mwakote kwa mzido mkata kama kere za pata afata ineta ama ni wanatu ama kutura wanatu saka kita listen akata na wapa paka aka wapa poise aka wapa poise wana wapa iya aka wapa poise aki wapote na mwini wapa iti uu mwana kuno iti wanatu wako usawa mwase da wapa poise nenita wapa poise aji mbuto mshiri bama sinakarakati bama shanduka wakati wama shanduka warume tisali mbana kati imbe ina sika shanduka amen mandebe wa shanduki mzima wa doko wama shanduka ya wama wana shiri bama asikiri mbuto alituka mwari wako njai muna nozi wama shanduka wama akati warume ile hiko wana kutuka wakati wako Jogo waka asita tuki Tuwanda waluma waka asita tuki mazima Kumbira wapulisi waluma asita tuka mazima ye Atuwa chakwe kwa mashoko wale karomba ni mwenye asirele nyashi Jogo waka kwa wani maakuti ase Maakuti ase mamu ya mapenze wa kazi Toko waka mchina yeleza kakata kezi kwa wana mwari Kwa saka ipa waka mchirike Kwa mashoko wake Hallelujah
Hey!
See 42, verse 1 and 2. Job 42. Mumuze, munhu aiziva kuti pana mwari vasingashanduki. Pana mwari vasingashanduki. Mwari vedu havashanduki hama dzavo. Pane zvinogona kushanduka. Jehovha mwari vedu havashanduki.
Job chapter 42, kubva paverse 1. Ipapo Job akapindura Jehovha akati, ndinoziva kuti imi munogona kuita zvose uye kuti hakuna chamunovavarira chingadziviriswa.
Haleluya. Ipapo Job akapindura Jehovha akati, ndinoziva. Kuziva kwake paiva pakuti anoziva kuti Mwari havashanduki. Zvimwe zvakabvashanduka zvaka zvakakarisika, asi pane umwe chete asingashanduki. Tinoona magumo aJobho akanga achinakidza kudarika matangiro ake. Hama dzangu, magumo edu achava makuru kudarika matangiro edu. Asi zvichaiti kana ega tikava vakatamira takatarisa pane uyo asingashanduki. Haleluya. Mugumo waJobho wakava unokudzwa kudarika matangiro ake. Paibhiriso ramwari rakuonesa kuti Jesu Kristu unogara akadaro. Zuro nanhasi nokusingaperi. Haleluya. Jesu Kristu akanogara akadaro. Ndokuda Jesu akadai anogara akadaro asikashandu zuro nhasi nokusingaperi. Hakusatorwa nedzidziso dzimwe dzisingazikanwi, nokuti zvakanaka kuti mwoyo usimbise nenyasha, urege kusimbiswa nezvekudya zvisina kubatsira vakafamba mazhinji. Haleluya. Hanzi vachaziva. Rakandibudzei mapedzi mazuva ano, mazuva ano aipa, mazuva ano ndaidi kutaura nechokwadaipa. Ndakambopaoni chechi tichenjerera ivaprofita vedu ngati vachenjererei. Pano pari kutsanangura pamusoro pedzidziso dzisina kumira kushe, dziri kusimuka mazuva ano. Ukanzwa vamwe vakutsanangura vachiti, I am more gifted than God. Unogurukazo. Pane zviri kusimuka hama dzavo. Vachagona kuramba vakamira panguva dzakadai. Ndivachazira kuti Jesu Kristu ndiye zuro, ndiye nhasi, ndiye nokusingaperi. Haleluya. Jesus. Ne zuro, zvakatidza kuvanokuru zvakuru zvakavaona vachiita zvinhu.
Haleluya.
Nezuro Jesu akaponesa munhu.
Haleluya. Vanhu vanobvumira nezuro Jesu akaponesa munhu nokuti ndivo kunango zuro kwavo 1992 ndo nezuro kwavo. Jesu anenge zuro kwavo mozatuzozinezako pavakava vachiita zvii muupenyu hwea nezuro pane vakaponeswa najesu.
Haleluya.
Nhasi pane vanogona kuponeswa najesu.
Haleluya.
Pane vanotenda here kuti nhasi pane vanogona kuponeswa najesu?
Nekuti shoko murivadaro kuna yatatatu pamaa 21 kuti zvichaitika kuti ani nani anodaidza kuzita rakashe achaponeswa.
Haleluya.
Mangwana Jesu
panogona kuita chipesi
nekusika peni Jesu vanogona kuponesa.
Haleluya. Nezuro Jesu vakandiitira nyasha vakandiponesa.
Nezuro Jesu ndive uri pano vanopona wakaitirwa nyasha ukaponeswa. Nanhasi Jesu akatiri kugona kuitira munhu nyasha akaponeswa. Nekusika peni Jesu akatiri kugona kuponesa munhu.
Haleluya. Nezuro pano vakaporeswa naJesu.
Haleluya.
Amen. Pane vakaporeswa naJesu vasingashanduka nezuro.
Nhasi hama yangu pane anogona kuporeswa naJesu akatenda kuti Jesu anogona kuporesa. Nhasi hama usingaperi pane vanogona kuporeswa naJesu. Chikonzero ndiwo zuro ndiwo nhasi ndiwo nausingaperi.
Haleluya. Amen. Pane vakanga vaine mweya nezuro vakadzikunurwa naJesu.
Haleluya. Pane vakanga vakabatwa vakasungwa mbira dzakondo nadhiabhori nezuro
vakaitwa nyasha. Ndokuona rigiyo aigara kumaringa
achizvicheka achichema ariko achizvicheka achichema ariko. Jesu ndiye zuro ndiye nhasi ndiye nemusingaperi asvika napo.
Stori yarigoro yakachinja.
Amen.
Amen. Hamuzivi kujara kwakaita rigoro. Hamuzivi yatsanwa nokudzwa pasezuva. Bvunzai ndakakudzwa. Ndakati kana murume uyu aizhamba nemazhambiro akadai zvasina kumira mushe. Zuva nezuva achizvicheka achichema achizvicheka achichema achizvicheka achichema achizvicheka achichema. Mashoko mashoko anene apfuura vakaita kamakamwana kumarai kwetu kakobva kuchikoro kugreseve kamusikana tokaziva kakakura chiona kakazvarwa chiona kaa kakakura chiona nezvakadaro. Kakauya kumba kuti mama ndandikumbira kuuya kuzonamatira mwana echikuru vataiwa ndandinesevhisi ndandimbopedzisa kubika ugozouya. Aibvakadzoka kuzi ndikatoraita zvokudaidza kana vapedzi vatogadzirwa chikafumba kwangana anetsidhope akudya chikafu achaitovawo nezai chikafu chatakanaka hanzi angotanga kuchena. Kamusikana kadikidiki kaiwaikoro kucheneiyo hanzi andisikuchema votiona akuchema 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 ndopakazouya gogo vacho vakati atanga kuchema. Tikati wai indai kuti auye achiuya chitanga kunamata naye hasi andambotamachemera akadaro pasitezi
unonzwa iye ndira kutasenga tsendo achizhamba akazhamba mweya isina inozhamisa musarega madhimoni nekurarama uyanga achipinda mupenyu nokuti zhambiro raunoita amaa rinobvisa kwakazhambiwa raiyeyesu ikazvauti pana paita nyaya ndakazokubuda kagei ndoona vanhu vakamira kuti mashambiro aya haasi munhu mupenyu so ndakazonaranga iye redio achizhamba ndakakwara zairo hama dzangu wandakatenda kwaari jesu ndiye zuro ndiye nasiosikat haleluya ndakakwara hama dzangudakajambajamba takamatanaye baba sauna mushi akamanifesta zvii pakanamata kune zvokutara zvokunamatwa zvei achibva atavakuchema achibva atanga kutaura nezivoizo mitomuziva mamwe mazuva ikouya gogo kakawanda takatoruzira gogo wacho kuti haitamirisire gogo tatakuchirakatakasikati taizokubatauya gogo aenda kwaiye akataura zivoizo rinotyisa so iwo wamiwasikoo wamiusikoo iwo wamiusikoo ndakazova iwe jesu wamiakukurikoo aaiuku ndaikakuvika hama dzangu watiinaya kakuru watiinaya kakuru ndakabva ndaranga Acts chapter 19 inyoreta vesiyeie hanzi pauro mwari achimushandisa kuita mabasa makuru paizinotakakwadeni god did extraordinary miracles through the hand of paul paizinokuna vamwevanhu nembaa dzaibuda pana pauro dzaiita kuti kunyange vanorwara vane mweya yakaipa iye hanzi paka zaita imwe tim yevanaasteva yakadaokupapapapa ichiiaaaaiaaiiaaiati nezita rajesu aaaaamadimoni akaa akataiwaka jesu tomuziva napauro tomuziva imi ndinoona anza zvina kwamine zvakanaka hama dzangu watiinayo yatofana kuonekwa ndiye zuro ndiye nhasi ndiye usikaeeuya
naiwo vakaguma vakanga vafa asi jesu akapa upenyu.
Aleluia.
Aqui no povo da Jesus do povo bem. Mas a tua alma procura para cá. Pegar um cigarro, está virado.
Guarda a tua alma, o cigarro está na mão, vamos. Põe dinheiro, vai, põe ainda. Agora, aqui com o dinheiro do mundo.
Olha o homem espelhado.
Satanás na vida, oi. Jesus vai te corromper.
Aleluia. Se não é Jesus, é assim que o corromper.
Nokuti vane basa rakakura.
ravanogona kuita matii pazuva rimwe rimwe ratikurara. Haleluya, ameni. Regai tuwa ni mwe usimuka. Tinamata.